This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 21, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pavanhu vakubatwa mukuru pava pavari ndi Honorable Komichi, Senator Komichi, Morgan Komichi vanova ndivo mutevedzeri wasachigaro weMDC.
Mapurisa anosunga nhengo dzeMDC pamuzinda webato iri paHarvest House.
Dai vari vamwe vanhu vaita inonzi protest varega kuenda ukoko. Nekuti ukaona munhu anodira matiegari kune vanhu varwi vorusununguko.
Vakarwa hundo vogadzirira kuita musangano nemutungamiri wenyika Robert Mugabe mukutanga kwakubvumbi. Vanotengesera migwagwa yeguta reGweru voramba kubviswa panzvimbo dzavanotengesera kana vasati vapiwa kumwe kwekuenda nekanzuru iye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nhasi apinda nechisimba pamuzinda webato rinopikisa reMDCT muHarare achidokumbochengetedza musungwa vanhu makumi maviri nemumwe chete vanosanganisira vashandi webato iri pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato Senator Morgan Komichi vachipomerwa mhosva yekurova mumwe mutsigiri webato reZANU-PF. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya iyi uye nekutiudza kana vanhu ava vachiri muusungwa.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti mapurisa ange aine marori masere akapakatira zvombo apinda pamuzinda webato ravo nechisimba akasecha nekusunga vanhu. Vatsigiri veMDCT vanonzi vakarova vakeni Chibwana mutsigiri weZANU-PF kumakoni North. Vachibwana vainzi vakapfuura pedyo nemuzinda weMDCT nemusi wemugovera vakapfeka t-shirt yakanzi 21st February Movement ndokuitwa kanyama kanyama. VaMonzora vaudza vatori venhau vanhu makumi maviri nemumwe vambochengetedzwa kuHarare Central Police Station uko vamiswa mumutsara kuti vachibwana vanongedze munhu akavarova. VaMonzora vanoti zvaitwa nemapurisa hazvivashamisi uye vati vanoziva kuti izvi zviri kuitirwa kuvhiringa zvirongwa zvebato ravo. Munyori mukuru weMDCT atiwo bato rake rakazivisa mapurisa kuti richaratidzira mukutanga kwemwedzi unouya richitsutsumwa nenyaya yakataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakabirwa mangoda anokosha mabhiriyoni 10.5.
15 billion iyoyo dai yakashandiswa kutenga chikafu, hakuna mwana weZimbabwe aifane nzara.
Vanotiwo bato ravo riri kuronga kufamba nenyika yese richitsvaga vatsigiri pamwe nekusimbisa musangano, uye izvi ndizvo zvimwe zvirongwa zviri kuda kukanganiswa nemapurisa.
Tiri kuda kufamba seMDC tichipinda mumawards medu tichiita restructuring yemawards. Mamembers eMDCS anoziva ndo zviri kuitika izvozvo. Uyezve chechitatu tine programu yedu yekurekruta manew members.
Hatina kukwanisa kunzwa diri remapurisa panyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dziri kuwanda munyika uye masvondo maviri apfuura, mapato anopikisa anoti reZimbabwe People First neMDCT akavhiringidzirwa misangano yavo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF, asi hapana kana mumwe chete akasungwa kunyange pakakuvara vanhu nekupwanywa midziyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mumwe vaimbo yemurwiri wehondo yerusununguko, amai Margaret Dongo, vanoti vakarwa hondo vanofanira kuratidza kunyunyuta kwavo nekusaenda kumusangano unonzi wadaidzirwa nemutungamiri wenyika Varobert Mugabe. VaMugabe vanoti vanoda kunyatsobudirana pachena nevakarwa hondo ava, sezvo vamwe vavo vari kuti vave kudzingwa mubato rezano PF uyewo hapana achatarisa zvichemo zvavo. Musangano uyo unonzi wakanzi navaMugabe uri kuitwa mukutanga kwemwedzi wakubvumbi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amaidongo.
Dai vari vamwe vanhu vaita inonzi protest varega kuenda ukoko. Nekuti ukaona munhu anodira matie gasi kune vanhu varwi vorusununguko, odira mvura dziedzia, mvura dziedzia ndedzesuwa ka. Makano nemvura yemvura ndeyesuwa inoiswa mushonga. Odira, ozopedza odi sorry. Imimi mota dzakuitawo pride yenyu yekuti makarwira nyika. Muramba muchingosenzeswa. Ina ndione paine chinhu chitsva ndoda kukutaurirai. Kana iyo makomredzi achindoda kuti vanzwe. Andione paine chinhu chitsva nekuti achingatanga nhasi munhu aakuda kutobudawo zvake mupawa. Pane paachanziwo kana dai ora itinoziva kuti anochengetwa naMwari, pane paachaita dzimwe 35 years here. Hapana. Saka nyaya yekuti hanzi makomredzi pane chichabuda maari, inini handioni zvichabuda kunze kwokuti iwo makomredzi ako kunenge kuri kungonyengedzwa.
Ko sei zvinhu zvasvika pazvasvika iko zvino?
Chinongonetsa ndechichi chekuti makomredzi akavaita varombo zvisingaite. Zvekuti avaita varombo achibva atora vamwe, achibva vaita vapfumi. Saka vapfumi vaya ndoshamhuwo kuti dzekurova varombo. Saka kune vamwe vanongodaidzwa ndachitonzwa kuti hanzi kuchauya makomredzi echiuto, achange achitaura nemakomredzi. Ndo vanonzi muchirungu the heads. Vachiva vachizoexplota the heads nos vozodictata. Manje ava pamusana pekuti vanhu vakangokungobva vashepwa vari varombo kuitira kuti vasasumudze musoro.
Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko, amai Margaret Dongo, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira vanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VZ rinote riri kunyunyuta zvakasimba nedanho rinonzi rakaziviswa nekanzuro yeguta reGweru rekuti vose vanotengesera migwagwa vabude mukati meguta kukundikana kwavo vanozobviswa nechisimba. Mukuru wesangano reVZ vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo rinoshamiswa nekurudziro yekanzuro iyi sezvo kanzuro yeGweru yagara ichidzikanwa nekuda kwayo kuti pashandiswe kutaurirana pane zvinhu zvose kwete chisimba. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weguta reGweru vaEdgar Mwedzi vanonzi vakazivisa nezvedanho iri mushure mekunge nhaurirano dzatadza kuunza pundutso. Vanhu vanoda kusvika kana kudarika zviuru zvina vari kutengesera mukati meguta reGweru vanonzi vanogona kukanganiswa mararamiro avo nedanho iri kana kanzuro ikaenderera mberi nekuvadzinga munzvimbo dzavari kutengesera isina kutanga yavaratidza kumwe kwekuenda. Studio 7 yakundikana kubata vaMwedzi kuti tinzwe divi rekanzuro. Asi vavadzai vanoti nhengo dzavo dzicharamba kubviswa mumigwagwa nechisimba.
Tirikupokana nedanho iri nokuti isusu tazenda hatina kuramba kubhadhara mitero yavari kuti tibhadhare. Hatina kuramba kuita madiscussions murunyararo musina kumhanyidzana. Tiri kuriramba futi nokuti danho iri harienderani nezvinotaura bumbiro remutemo renyika ino. Rinotaura iro kuti regai vari kutengesa, vari kuita matrades avo vaite pasina zvipingaidzo. And ivo sehurumende, sebazi rehurumende, tinovati vanofanirwa sezvinotaura bumbiro remutemo kuti asista isusu semavendors kuita basa redu pasina kumhanyidzana. Saka kana vakatora danho iri vanenge vachiputsa zvinotaura bumbiro remutemo. Saka isusu semavenda sevanhu vanorespekta kana kuti vanoremekedzwa bumbiro remutemo hatisi kuzoteerera zvavari kutaura. Saka tinoramba kutwa patiri kutengesera izvizvi.
Imi makaziviswa nekanzuro here pamusoro pedanho iri rairi kuda kutora iri?
Kanzuro yakazvitaura mavendors ese, vakazvitaura pajekerere vemapepa navo vanozviziva. Tine makanzilazi atinotaura navo, vakatitaurira kuti isusu maonero atinoita hatatadza kunzwisisana panyaya yemataurire atanga tiita taakutora danho. Saka inhau yatakatonzwa kubva kwavari pachavo vekanzuro.
Imi matano yenyu yekuti murambe kubva munzvimbo idzi anenge akabata pai nekuti tinoona kuti hamuna kunge makapiwa nekanzuro mamuri kushandira umu.
Isusu hatifanirwi kupiwa nekanzuro patiri kushandira, tinofanirwa kupiwa nekonstitusheni yedu yenyika. Konstitusheni yedu yenyika inotibvumira isusu kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu.
Iko kwavanenge vachida kuzokuendesai kana mabuda muguta mamuri kushandira, makambokuona here kana kuti makakuziviswa here?
Tinomboenda kuti tindoona, asi handidi kukunyepera mukoma wangu atiri kufamba. Nyangwe zvazvo tichibhadhara marates, handambotaura kuti tiri kubhadhara marates, hapana chiri kutaridza kuti pane vanhu vari kuita siriyasi kuti vagadzise nyaya iyi. Zvishoma shoma zvavako zvimatende zvaunongoona nezvimwe zvidiki diki, asi isu tiri kuti vakangokumidza chete kupedza pokushandira apa, tinoendapo kana kune matoileti, kune mvura nezvimwe zvese zvatinofanira kunge tichiwana zvevanhu vari kushandira.
Vanga vari vasamero wadzai vanove mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vari parunare neStudio 7 muHarare. Kunetsana kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi mubato reZANU PF, nhengo dzebato iri dzichidzingana mubato. Mukupera kwesvondo, vanhu vanodarika gumi nevasere vakambomiswa kuva nhengo dzebato mudunhu reMidlands, uko kwakamiswa basa vakawanda vanonzi vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vakamiswa kuva nhengo vanosanganisira vaJulai Moyo navaJustice Mayor Wadyajena. VaMnangagwa vanonzi vari kutungamira chimwe chikwata chiri kurwira kutora chigaro chemutungamiri wenyika chinonzi Team Lacoste, icho chiri kunetsana nechinonziwo chiri kutsigira amai Grace Mugabe chinonzi G40. Vamwe vari kudzingwa vachinzi vari kuenda kumisangano inenge ichitungamirwa nevakambomiswa mubato vaChris Mutsvangwa. Vanoona nezvemabasa muZANU PF vaIgnatius Chombo vakakurudzirawo kuti nyaya dzose dzimbotanga dzaferefetwa, asi panenge pasina ari kuzviteerera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzenge.
Pane chikwata chomuZANU PF chiri kuda kuti chizviise panzvimbo inoita kuti zvichirerukire kuti panozobva vaMugabe pachigaro icho chinge chiripo chinopinda mumasimba. Saka zvatiri kuona izvi ndezvekuti chikwata ichochi chiri kuda kuti chimwe chikwata chinotungamirwa chinonzi chinotungamirwa navaMnangagwa chive chisina simba, zvinozoita kuti icho chikwata ichocho chivecho chiri panzvimbo iri nani takatarisana nokutsiva vaMugabe pachigaro.
Asi muri kuona sei mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi navaMnangagwa Mbune pari zvino?
VaMnangagwa zvavari kuita vari kutamba vakachenjera, nokuti vaMnangagwa kuri kuti vasumuka vakati muri kutirei izvi, vanobva vanza zvinemivo, saka ndi muri kubatsirana nevanhu ava vari kupandukira musangano. Saka vakanzwa vakati vataure zvinogona kuvapinza panguva yakaoma. Saka sokuona kwangu vaMnangagwa vangatongonyarara.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzenge vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Mukuru wemusha unochengeta nherera kumaruwa ekwamarange vepabakore nhema Children's Home ari kuchema nenyaya yekushaya zvikwanisiro kuti vakwanise kuita mabasa avo nemazvo. Musha uyu uri chinhambwe makiromita 56 kumadokera eguta reMutare. Mutoro wedu enhauloedha Moyo akashanyira musha uyu ndokutipa nyaya inotevera.
Amai Gertrude Mavenga ndivo mukuru anoona nezvemusha mukuru uyu. Amai ava vanoti musha uyu une vana vanosvika 30 vakatarisana nezvinetswa zvakasiyana-siyana mukuti vakwanise kuti zvinhu zvivafambire mberi. Musha uyu uri pasi pechechi yeUnited Methodist. Amai Mavenga vanoti vari kuita mabhinda uko akasiyana-siyana ekuti vakwanise kuwanira choviri vana vanogara navo. Mabasa aya anosanganisira kuchengeta zvipfuyo zvakaita sehuku, mbudzi, nguruve, hanga, magariguni nezvimwe.
Project yehuku iri kuita viable parishi nezvipane hukumbudzidza ndakapiwa izvo zvindine 12 ndinotarisira dzingadai dzawanda kusvika kana muma 30 asi nokuti pagore ndogona kutora yakairi katatu kuitira kuti muri usawi hwewana pamwe pacho dzinofawo nokuda kwezvirwere zvakadai nezvimeme.
Amai Mavenga vanoti vakambowana nguruve dzekuti vachengete vachibatsirikana nevana vavainavo, asi chinetswa chavo ndechekuti chikafu chekupa zvipfuyo izvi chiri kunetsa nekuda kwekuti nharaunda yavo hainai mvura yakaringana yekuti varime chibage kana zvimwe zvekuti vazvitsvagire chikafu chekupa zvipfuyo zvavanazvo. Matron ava vanoti pamusha wavo vanoshushikana nekusavapo kweruzhowa rwakakodzera rwekuchengetedza vana vavainavo uye zvipfuyo zvavo kubva kumbavha dzinomborura munharaunda mavo.
Pasecurity fencing yedu haina kusimbaba, iri imwe standard inokosheswa nechild welfare kuti wana wedu mavulnerable kids vanofanwa kugara pari secured.
Amai Mavenga vanoti vachiri kuda kuti vakwanise kuwana mukana wekuti vaite sezvinodiwa zvose nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwevana munzira yakakodzera.
Zvikuru sei challenge yangu huru ngeyekumita mastandards echild welfare anowaiwa ari 15. Pari zvino ndichiri far below from half kuti ndimite mastandards iwayo.
Musha uyu unoti une chisuo chekuti utange mabasa ekuitisa makosi nherera idzi anosanganisira kusona kuna masimbi, kuvaka, kuveza, kuruka misoro, kugadzira motokari, kurima nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 kwaMarange, Bakore Nhema, ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kushanyira nyika yeCuba mushure mekunge vatungamiri venyika yeAmerica vapedza makore mazhinji vari makara asionane nenyika iye. America yanga yakatemera Cuba zvirango zveupfumi kwenguva yakareba. Mukuziya kukosha kwerwendo rwavaObama urwo, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaAlex Magaisa vanovegweta uye vakamboshanyirawo nyika yeCuba mumwedzi mishoma yapfuura.
Tinofunda kuti hapana dziyo risingaperi. Kana paine zvinenge zvakapesanwa, zvakatadziranwa, vanhu vakagara pasi vakataurirana kuburikidza ivo vekuCuba nevekuAmerica, hazvisi zvokuti vamwe vanga vari vachiita zvakanaka vamwe vachikanganisa, aiwa, kuti vakwanisa kuzwanana mushure menguva yakareba chaizvo. Izvi tinokwanisa kufundawo hongu pane dzimwe nyika dzatinenge tichinetsana nadzo, asi hazvirevi kuti zvichasvika kare tisingawirirani. Vanhu vakagara pasi vakataurirana, zvinhu zvinofamba.
Zvii zvingaitwe nehurumende yeZimbabwe zvamakaona imi Cuba ichiita kuti izowanikwa President Barack Obama vachizonoshanya sezvavaita nhasi?
Ndikati zviri pairi hazvisi zvekuti nyika imwe chete. America vanoonawo kuti hondo iyi haina kwairi kusvidza, ndosaka vakaonawo kuCuba vakaitawo president angaripo angaine pfungwa dzakasiyana nedzavanga varipo kare. Ivo vekuCuba vakakwanisawo kuitawo mutungamiri mutsva, ndoreva kuti havagara havo vaCastro vari pavasi, mukoma wavo ndiye akanga achitonga nguva yakareba. Saka tiri kuona kuti pakaita yatingati yakuchinja kwevanotonga, vakwanisa kusangana. Zvinounzawo mafungiro anosiyana. Ivo vekuCuba vakatanga kuona kuti izvi kuramba takangoti tikachitsuwa kiri chega hazvina kwazvinotisvitsa. Vekuamericawo vakaona kuti izvozvo kuramba takangoti nayo nayo hapana kwazvinotisvitsa. Saka vawirirana manebha vavakidzana vakwanisa kundwanana. Ndinoonawo kuti kuZimbabwe ndo zvinhu zvichakwanisa nge zvichiitika, asi handioni hangu zvichiitika kana chine mutungamiriri watinaye, nekuti nhuna dzake dziripo dzinobva kare. Handione pachiita kakudzokera pane zvanga zviripo kare. Kuda pakatozoita mutungamiriri munyowani, ndofunga ndopachaita machinjiro ekufunga nemaitiro kudyidzana kwedu nevanhu vekunana America.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa mutemo paKent University, Dr. Alex Magaisa vari parunare kuBritain naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Ongororo yaburitswa nesangano reWorld Happiness Report 2016 inoratidza kuti vanhu munyika dzakawanda muAfrica kusanganisira Burundi, Benin, Rwanda, Guinea, Liberia, Madagascar neTogo ndo vanhu vasina mufaro wakanyanya muupenyu hwavo. Ongororo iyi yakaitwa pachishandwa nesangano rinoita ongororo reGallup uye raitarisa mari dzinotambirwa nevanhu nemagariro avo. Nyika yeDenmark ndiyo inonzi ine vanhu vanoti vari kufara muupenyu hwavo ichiteverwa neSweden. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nemhuri yavo avo vari kushanya kuCuba neZuro vanonzi vakaenda kunodyira panzvimbo yekutandarira inonzi San Cristobal iyo inobika chikafu chemuCuba nechechiSpanish. Nzvimbo iyi inonzi yakakosha zvikuru sezvo uri munongedzo wekuti zvinhu zviri kushanduka muCuba umo maisabvumidzwa vanhuwo zvavo kuita mabhizimusi. Hurumende ndiyo chete yaiita izvi. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reDown Syndrome kana kuti World Down Syndrome Day. Sangano reZimbabwe Down Syndrome Association ndiro ranga richitungamira urongwa uhwo muBulawayo richiti riri kushushikana nekuwanda kwevana vari kubarwa nechirwere cheDown Syndrome uye nasi vanga vane zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwevanhu vane dambudziko iri. Dingindira regore rino rakatarisana nevana sezvo vana vazhinji vari kubatwa nedambudziko iri uye muchirungu richinzi My Friends, My Community. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Chioniso Jani weStudio 7 ataura nevamwe vanoshanda nesangano reZimbabwe Down Syndrome Association amai Sibusisiwe Mazula.
Muna anozvarwa anayo syndrome, Down syndrome yakava nakare nakare asi yanga isingazikanwi. Ndopakazouya Dr. Nonzi John Langdon Down, ndiye akazonyatsotarisisa kuti Down syndrome ichii pachayo. Ndopakazobva zita rekuti Down. Vana vanyatsozivisisa kuti Down syndrome chii, asi panofamba nguva Down syndrome inovanetsa ivo pachavo. Takangosiyana kuti ivo dzimwe nguva zhinji havagoni kuverenga, havagoni kunyatsotaurisa vachinzwika. Nguva zhinji vabereki vakava nemwana ane Down syndrome yamhosva kunzi haiwe ndiwe wakaita kuti mwana ave neDown syndrome. Tinenge takungoshorana tiri tega isusu pamhuri. Asi pachokwadi chokwadi, vanhu vane Down syndrome muno munyika yedu yeZimbabwe havasati vanyatsoinzwisisisa.
Se amai ane mwana ane Down syndrome, ndiudze kuti chii chinoita kuti mumbobatikana?
Kazhinji kazhinji ndinobatikana ndichiona mwana wangu asingaite zviri kuitwa nevamwe, vanhu vachimutarisira pasi. Down syndrome achisirwere, kubatikana kwemunhu paanozvarwa paanoumbwa munhumbu mamai vake.
Down Syndrome Association of Zimbabwe iri kubatsira sei vanhu munharaunda?
Musangano wedu weZimbabwe Down Syndrome Association, iye zvino hatina mari, hapana vari kutibatsira. Zvikutiomera kuti tivabatsire nenhambo dzavanenge vachiuya nadzo kunesu. Vamwe havachaenda kuchikoro nokuti havasi kukwanisa kuti vabereki vabhadhare maschool fees. Vamwe vakura, mayouthi sana andira vane ma31, vamwe vane ma28, havachaenda kuchikoro. Tinoda kuti vavewo nezvavanoita zvemaoko vabatsirikane. Tingafara kumamisha vatisingasvikiri, tinoda kuti tinovasvikira. Une hatina motikari yekuti tinosvika ikoko, ivo pachavo havana mari yekuti vazosvika kwatiri.
Havanga vari amai Sibusisiwe Mazula vanoshanda nesangano reZimbabwe Down Syndrome Association vari parunare muHarare naChioniso Jani weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, kwakave nekufara pamwe nekuchema munyaya dzemitambo mukupera kwesvondo. Mutoro edwe na odzemi tambo, Michael Kariati, anotitsana ngurira kuti chii chakatora nzvimbo.
Izvi zvinotevera kubudirira kwakaita chikwata chevanhukadzi chenhabvu chemamai Warriors panguva imwe cheteyo. Chikwata cheHarare City chakadamburwa ndokubuda mumakundano eCAF Confederations Cup. Chikwata chemamai Warriors chakaita mangange 1-1 neTanzania pamusha muRufaro Stadium asi chikakwanisa kuenderera mberi 3-2 mushure mekunge chakambokunda apo zvikwata izvi zvakasangana kuTanzania masvondo maviri apfuura. Mutungamiri weZimbabwe Football Association maPhilip Chiyangwa vakati mari yese yakabhadharwa nevanhu kupinda kunoona mutambo uyu inofanirwa kugovanwa nevatambi vemamai Warriors. Vakavimbisa kutengera vatambi vese vemamai Warriors nhumbi dzekupfeka vachitivo havasi kufara nemapfekero anoita vatambi vechikwata chevanhukadzi ichochi. Zvakamira zvakadai, chimwe chikwata chemuZimbabwe cheHarare City chabuda makundano eCAF Confederations Cup mushure mekurohwa 3-1 neZanaco yekuZambia. Mutambo wekutanga Harare City yainge yakundwa zvekare 2-1 muRufaro Stadium. Izvave kureva kuti Zimbabwe haisina chikwata mumakundano ezvikwata zvemuAfrica mushure mekunge Chicken Inn yakarohwa zvekare neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa. Mune mumwe mutambo, chikwata cheHighlanders chasvika mufinari yeZimbabwe National Army Charities Shield mushure mekudambura FC Platinum 4-3 nemapenareti. Zvikwata izvi zvaive zvapedza mutambo panguva yakatarwa zviri mangange 1-1. Highlanders yamirira chikwata chichakunda pakati peZPC Kariba neHarare City. Tiri kunze kwenhandare, vatsigiri vechikwata cheDynamos vaive vari kumakumbi orphanage kwamurirwa uko vaibatsira nherera dziri pamusha iwoyu. Vatsigiri vechikwata ichi vakaenda nezvekudya izvo vanochengeta vana ava Sister Diana vari kutenda zvikuru vachiti ivo panguva ino zvinhu zvakavaomera.
Kuafita kuri kunetsa, zvinhu zvakaoma, saka kufungwa kwataitwa neDimbare tine mufaro mukuru.
Mutungamiri wevatsigiri veDynamos muHarare vaStanley Makesa vanoti uhurongwa hwavagara vanawo zvekuti vari kutarisira kuti vanoramba vachiita zvakadaro.
Pfungwa idzi Harare chapter yanga yagara ichizviita, saka nyaya yepa yakataurwa neHKD tikatoti tine urongo watatinawo nemaprojects akadaro atatida kuita, saka ngatitongonotangira kumakumbi.
Svondo rino maziso ese ari kuva mutambo weMaurias weAfrica Cup of Nations apo vari kutamba neSwaziland nechishanu. Maurias ari kutarisirwa kuve mukamba ave ese mangwana vachigadzirira kuti vasimuke kuenda kuSwaziland nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa musangano uri kunzi wakarongwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe nevakarwa hondo yerusununguko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzeMDCT pamuzinda webato iri weHarvest House muHarare. Vakarwa hondo yerusununguko vogadzirira kuita musangano nemutungamiri wenyika Robert Mugabe mukutanga kumwedzi unouya. Ukuwo vanotengesa mumigwagwa yeGweru voramba kubviswa panzvimbo dzavanotengesera vachiti vanofanira kutanga vapiwa kumwe kwekuenda nekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande naMavelas Muhlanganya uye.